Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chivabvu 16 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutili Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya yachief ndiweni yotsviriridza munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi neZuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaichera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana ati aziva kuti vakapfurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. VaMaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokozwa nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda. Nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo, vakabva vaenda vachinowandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo, vazhinji kwazvo vanofungidzirwa vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama, asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZCDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva. Ari kuenda kubasa, ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati ichokwadi, vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanho amuri kutorawo here sesangano?
tazvirisa veKimberley process nekuti Zimbabwe is a participating country yemuKimberley process. Zvekare Zimbabwe inhengo yecommittee yemuKimberley process inoona pamusoro pekushanda kwemakorokoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kuma meetings veKimberley, ndonyaya dzinenge dzichitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro-soro, makorokoza hamukwanisi kuti muwamise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo. Urombo ihwohwo ndohunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana. Izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwini Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maererano nemamiriro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt.
Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe nefodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura taachitarisira kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducer muno kuti vachibva iri US vakwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank, ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vaNcube vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi, izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. VaNcube vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga, uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
VaNcube dambudziko ravanaro ndere kuti hurumende vanhu havasisina vimbo saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivatidai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu ava vafanana naThomas anotenda nekuona.
Vanwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei, apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyaya ya Chief Nhlahla Yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pemambatiro enzvimbo yentabazindhudha kumatebeland north iri kutsviriridza munyika, vamwe vachitsigira ishe ndiweni, vamwe vachivashoropodza. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Chief Ndiweni vanoti gomo rentabazindhuna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose, danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndiweni vanoti gomo rentabazindhuna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele, vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana, vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentabazindhuna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo, zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munoroondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo, hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Ntabazinduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa vaAmbrose Prize munzvimbo yavo, ishe Ndiweni vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato reZANU PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzimisho mashoma ya furai tegambonza chifu charumbira fochu charumbira hajibuda pachena kuti iya nano tsikira ZANU PF zvinova zvisiri pabumbiro romutemo hazvitombobvumidzwa neconstitution yenyika. Zvakare tine court order yakabuda muhigh court ichirambidza fochu charumbira kuti ave partisan atevere bumbiro romutemo, asi hazvina kuteverwa izvozvo. Zvakare hatirambonzwa noise yakanyanya Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people, asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Boka revechidiki reMDC muvulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu seMDC hatiri kufara nemabatirwo ari kuitwa Chief Ndiweni nehurumende
neva tsikirivesa batoro zanupf chief ngoini vari kutaurira vakamira vanhu vaunda vanhu vakafisa matamudzo akasiyana siyana ende semhinduro yakabva kuzanupf nehurumende chief ngoini vari kuwanikwa vachishungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana isusu sebatoro mdc munombla wayo tiri kuti izvozvo zvinofanirwa kumira kubvira pane inonguva zvichienda mberi hatisi kufara nemaitiro ehurumende hatisi kufara nemaitiro evadzikiri vebatiro zanupf ndava machifa hana bato raakamiririra
asi imwe nhengo yecentral committee yebato rezanupf vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti kukurudzira kwachief ndiweni kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vati hazvikodzeri kuitwa nemadzishe
madzimambo edu muno muzimbabwe tinoziva kuti ndiyo vanotarisa kana kuti kuchengetedza ibvu redu enyika yedu saka vachief ndiweni pavanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguva kwemunda munharaunda yavo vanga vasiri rongo havo asi pavazorashika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varungu ava vati pamhezve nemasanctions aya agara atotikuvadza kudhara agara atokuvadza ikonomi yacho kudhara ipapo ndoba ndoti chifu atadza
pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato remaRepublican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga rezanupf nerinopikisa remdc kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 75.86% zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati pezanupf nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZanupf vaEnoch Porusungazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusungazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue ndo the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge paneta chinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruvaka munoonawo sei nhaurirano idzi?
Listen, ndonori ti nyatso kubunderana pachena kuti nyaya nhaura menya yakanaka asi inyaya yekuti ari kutaurira nacho ndiani nani dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana vezimbabwe vazhinji idialogue iri pakati pezanu pf nezanu pf taidikana hurukuro pakati vachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu vamwe chete navamunangagwa
vapo rusingazi
toda kuuya tiri tega kondi makanga muri mune mapati moga here handiti vane mapati variko vakawanda wanda wanda
vasarwaka
honorable hatiri kuramba kutaurirana tiri kuti nhaurirano ngazvizikanwa kuti vezanu pf navamunangagwa varoda kutouionawo panhaurirano kwete ndivo vari kudaidzira bcause tinotoona seiyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo saka isusu takati tinoda neutral mediator asiri iwo kuita sekuti anodomwa nawo bcause havakwanisi ivo kuchuza marefu
zvino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze imimi hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako maideas ndiwo anobatsira
ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira satitone election pawekend apa vamwe vanowana mazero papolling station
onzohavaavakumiririra
chinoita kuti zvishande vapo rusingazi munhu ngaaende aina vanovamirira like inini kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa nekuti vanhu vanenge vachiti vapo rusingazi vane vanhu vakavatuma vange ava vasina vakavatuma vari kumbomiririra ani
aiwa aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri ndee vatungamiri kana pazouye vanoemasapota ndo patinozoona kuti une vangani une asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri asi muchiziva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi purezidendi ED Mnangagwa Simbo
vasarwaka munotiwo kudi
aiwa vari kuita miting vari vega mangwana bcause ndivo vega mutungamiriri ariko vamwe vese vasa havana vari kutungamirira hauzvitungamiriri vanakupe vana madhuku vana muteki havana vari kutungamirira musavaverenge pavatungamiriri
musashora mbodzana inozvimbira
todzoka kwamuri honorable porusingasi tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi
kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi tingadai tisiri patiri pano tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed wezanu pf hwakasarudzwa huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa asi izvezvizvi ngativei patient tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka takatoudzwa wani kuti pazviri kutanga kugadzirwa pa muchamboita kakugeda geda kwemazino asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani tarisai mumasupemaketi medu tine mvura zvakambosvika pakuti panga pava pasisina pava empty masupemaketi mashops and so forth asi iye zvino izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa ndinoziva kuti vasari waka vachataura nezvemafuta edzimotikari nezvakadaro chokwadi kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station ngatichitaurawo ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muzimbabwe
honorable sarwaka
kutoshandurwa kwakaita kabhineti sondorineri mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba vagumbo vaingowindisa vana venyika inoti mafuta tinawo mafuta tinawo but vanhu vakiwa vachingowedzera kureba saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo nezanu pf kuti imbomire kunyedera vanhu ibvume chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira but ukati iwo hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvo zviri zvinyaya utaurai kuti mumashopsi zvinhu zvirimo zvinhu zvine zviri mumashopsi handi zvekuti zvigaremo pa ndezvekuti vanhu vatenge but vana vemuzimbabwe vari kuzviona hongu zvinhu zviri mumashopsi but vari kuswera nenzara vanhu vari kurara nenzara mumishomo
Nengo MDC ichimirira Mutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka vachitaura vari parunare vari kwaMutare. Manzwawo zvakare kubva kumiriri wechipinge South mudare reparamende vari Nengo yeZANU PF vaEnoch Porusingazi vachitaura vari kuchipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA, vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPSTI, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, Amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA, uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvharamikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingo umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzosa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano remasungo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nashe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzero dzevanhu sePOSA, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari mucivil society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve mukatotarira masection maclose ari muposa iyo idrafted akatoomesesa, nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploy, kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo, kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopwe. POSA yanga ichitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tirambe. Asi hapana chachanduka, hapana zvachose, marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPST vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva reMOPA.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamende anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill, rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nuenderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri risati rapasisa kuitwa mutemo. Kuri kutaura zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba. Takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. Nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai nhantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni tulamhlanje.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Iningi labantu kobulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo.
Esakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasayabizi ngoJuni. Kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakobulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Izolo ubulawayo wethuswe ukuhlaselwa ukanduna nhlanhla yamangwe khayisandiweni kobulawayo bethi kuyazila. Undiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentabazinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentabazinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kamashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho undiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho kodwa iningi labantu bemandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loncube.
Kulusizi lokho okwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumendena lo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa okwenziweyo ngoba induna ikhulumile ngengakufisiyo ukuthi kwenzakala esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebese bethumela
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta abetshabi sithi ngeta abetshabi ngoba recently lombo sha izakhamizi ziyalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngwenergy umtodi azange siyizwisane PF iba kumsindo namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje cayisa igovernment ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi impela esibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina embulakanta induna yethu isuke yadlulisa ikuthi abeseqela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction. Mina bembona kanto induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi kakhulumisana lohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akulamuntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu Utshele uStanikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
UChalumane wePublic Service Commission mayebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngoApril kwakuzakhwezwa imali. Kathi ke isivumelwano sa-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele iholo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyonto ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasalaries ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngeqongolo lokuthi uhulumende ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusasa kuJuni kabe kungasila muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-MJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-MJMC lihluzisise okusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokus
athi ukuthi angahlangana lesebenzi zakhe nini. Okathe sikekakaphenduli. Kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJune akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathe sokuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. Ukomishina weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yutho kathesi silungiselele 2023. Kathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote ngoba nqa umuntu nqa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani constituency sibala abantu aba registerayo ukuvota inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i constituency le izabime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwedelimitation ungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathe sifuna ukuye parliament sibacela ukuthi bachintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza delimitation ngoba i delimitation lay before it was actually linked to a census of population kodwa tina city i census of population as a constituency ngoba i province is not ngasiyo a determiner i size of constituency size of constituency is determined by registered voters yiko tina sifuna ukuthi abe abase parliament labana bayichinjumpe the law ukuthi sibe sikwanisi ukuthi siqali delimitation
ukomishina Gazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota
emakhaya sizahamba ngale I last time siregister abantu anti imshini yethu yayihamba from one place to the other place sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregister I 3000 imishini esilayo even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from quarter to 8 up to quarter to 5 bazabe bevulile so labo abafika I 18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama districts makhulu so we will work out for definite you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala
iCommission yeZEC isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lePhalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo abeZEC bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala ngakho ke idale lePhalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni Tumelani WhatsApp ku nombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi iBuild America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidalele Congress luzahle luvale olomncintiswano weDiversity Immigrant Visa Program. Olwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Green Card Lottery. Ele China lithi izizalwane zakwele Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe ziseteswa icala lokuntshontsha imfihlo yeChina. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola lemelika okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. Kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo? Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakala elizweni lakithi akusela themba ukuthi kuzafakwalunga ngoba izithembiso ziningi-ke esazitholayo silokhu esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo. Singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga. Okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe okusemafrijini sokusonakala abantu bengelamali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungelamagesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa ungumkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono, hatshi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50, wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitho ukuthi umumo usunzima ebantwini, abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangacatsha.
Babuchuma uyamuzwa ubaba Ndlovu lapha uthi ngali yavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni ngizamphendula ngiqala ngokukhota ivesi ebhayibhilini. Ungavula u-Second Chronicles uchapter 7:14 uyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwe ngegama lami xa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka zabezimbi mina Jehova ngizakuza ngisezulwini ngizabaxolela izono zabo ngipholise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokubana sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela isihambe nje. Amagesi la okuhlekakala uze zabanye abantu sekuthi izanu PF khona kovuthi. Kukanti-ke hhayi namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le iCaribe kayifela manzi anelisayo ukujemeleta i-power edumele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho ozozibonayo lonke lokho yinto esezifuna ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohlwe ngokuthi kona iZanu-PF MDC ngoba iZanu-PF MDC akutsho ukuthi nabantu sokumele bele kutho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu kodwa singabobhuti singabosisi singabogogo singabokhulu sindawonye siyimuli. So asibeni nomoya nalowo uzabona into zenu zingazihambela.
Baba Ndlovu ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izano kubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile, yiwapha amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho siqabana ukuthi konakala khona, singakulungisa bese sikhulumisana bese sibona ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa ungalungisena leyo ndaba ye-legitimate kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo idezeti kalihanjelwa ngamagesi. Kutshengisela ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebesebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi. Lathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi kambe ngesikhathi okungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi okungela zulu uzolukamba igesi itholakala njani. Lize leli selidinga omaneja hathi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekule minyaka edlula amathumi amathathu kwenzakala. Ikhothi nasithi kakulungiselelwe ukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi ke yebo kambe kule drought kodwa ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu ke behluleka ukuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kakhulunyiswana sizakuthola umnangagaya ejenga esakhuluma labantu abazange banqobe ekhethweni ngabantu abangalama members of parliament kodwa ke egegelela imbuya etshiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawinayo amasisi nguye umuntu okumele ukuthi nxa esirias ngokuthi amazimbabweni akhulumisane ambize ahlalela ephansi kwenza ukuthi kulungise ingxabano le ngxabangxozala ekhona elizweni.
Babuchuma ngo-2017 amasosha ehluthunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiya nganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lanaba i-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kade singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoibandla lezanu PF ubexoxa ecingweni endawonye lelunga le MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Thando kuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle kodwa kwezinye sizokuthiwa liyasithola. Silethemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Langalezo ngokulahlekelwa zingane sethu ngoba silahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula ngiyazibona manje phela sikhuleke impilo hamba juba bazochitha phambili asafuna ukubuza indlela koba phambili sizibona angathi otablet nganapa stopo ngiyabona asafundi nebhayibheli lethi hlonipha abadala abadala bakutshela hlonipha abaphansi wena u-ask thona usevayibheli ukhetha okwephusa but I'll tell you phansi bo manje konke sekokuhlamukela labakele sebekuhlamukela inhlanhlobulayo sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona
dala kwakungane
dabuya phendu dabuya phendu.
Dala kwakungane
dabuya
imbali yetu silibe, lost generation, yeah. Imbali yetu silibe, but something less than what we used to be. Take a look at our history.
Msiz K, ehambalo Kelvi na esithi na mziligazi. Uyithethe leyo ngoma, ingoma yakudala eyamasiko, wayilolonga ke wayifaka kurepwa. Yisigebe ngasomculo, sizabalayeke khonapha kuWaza Friday. Hashi kusasa kodwa kumaviki azayo. Msiz K, kwanele mthwakazi, likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivale lisayo ngontunga milinkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.